maita vakandemiri zvino zvinosuyisa zvikuru nyaya iri kuitika kuHarare kubatsirwa kwedzimba kuri kuitwa vanhu zvino zvinorwadza zvikuru sei inini ndiri mudzimai ndinoona kuti zviri kunyanya kuafekta madzimai akawanda vana vari panze kuri kunaya ndinozviziva kuti maguta akawanda ari pasi peMDC asi hapana munhu asingazvizivi kuti malocal authorities ari pasi peministry for local government inova ndiyo iri kutungamirwa navajulai moyo vanova vanobva kubato rezanu PF saka izvozvo hazvinidzi rocket scientist vakandemiri kuti zvizikane vanhu vanozviziva ndofunga kana mukatarisa pane vhidhiyo yakambobuda ichitenderera yakabudiswa navamunangagwa vachitizvo chero macouncils ari pasi peMDC tichavaita kuti vatadze kushanda hazvizozoita nokuti ivo vanoona everything malocal governments ndavo zvese ndezvavo ndofunga vhidhiyo yachona iyo muchikuiziva saka vakatobvuma ivo pachavo kuti ndivo vanotonga macity councils kana malocal councils saka iyo hainei nechekuita neMDC alliance
ndikubatei muromo regaiti munzwa kuna Dr. Mavhadzo
kunzwisisa matongerwo anoitwa local government. Local government inotongwa ne local authority which is the council. Saka ina Harare the council inoranwa neMDC. Kubva pana mayor council ya Harare inotongwa neMDC. And maminutes ecouncil akaapprova kuti maillegal structures anga achipunzwa. Saka our argument ndeyekuti dzimba idzi kunyanga ari maillegal structures why now makuzopunza kuchinaya kopa dzaivakwa kusvika yapera yatsimirwa vanhu vekanze vasingaoni here kuti vari kuvakwa zvinhu zvinoillegal why did they wait vanhu vapedza mari mukuvaka kupfirira sewage pipe nemagetsi it's actually a settlement yatova complete yekuti the council was supposed to either kuvapa another area alternative hazvibvumirwi pamutemo kudzinga vanhu mukati memba uchivasiya musango uchivasiya vasina pekugara there must always be an alternative
maita nyanyiwa imimi kana kanzuro yenyu yeHarare isinei nechekuita nekupwanyawa kuitwa mudzimba dai vashandi kana vekanzuro vasingatozombofanira kunge vachionekwa vari pamakatapira vari pamberi mukushanda kuita basa iri nokuti kutongoparticipata kunenge kuchiita kanzuro kuratidza kuti muri kutambira zviri kuitwa zvamuri kuti zviri kutungamirwa nehurumende
maemployees ecouncil vakandemiri havaripoti direct kuna meya ndofunga tese tinozviziva kune procedure vapiwe madirectives nameya tese tinoziva kuti meya wangu wakasungwa ipolitics vakandemiri meya wangu wakasungwa zvese izvi zvakaitwa meya wasipo saka kuti zvinzanzi meya ndewemdc saka mademolitions aitwa nekuti meya aapprova mademolitions ipolitics iri kuitika iyi but zvatinongotaura ndezvokuti zvokuti tiswere tichikandidzana nyoka mhenyu tinoziziva nyaya dzekuHarare tinodziziva kuti kana pakuchiitwa maelections vanhu vanopiwa land isipo vanopiwa land pasingakodzeri kuti vanhu vavake vachizviziva zvavo vachiita kuti vatsvage mavhoti kana vavhoterwa vakuchitanga manje kushungurudza vanhu hazvinakidzi vakandemiri tingataure panapa tichikandirana nyoka mhenyu but zviripo ndezvekuti vanhu vari kutambura and this is wrong and this is bad it has got nothing to do with MGC this demolition
Dr. Mavhadzo zvataurwa namaita nyanyiwa izvo
izvozvi as we speak the council has been ordered to stop the demolitions ipe vanhu enough notice and it's a time yekuita demolish these properties but I think maita nyanyiwa havanzi BCC local governance number one mayor haasiri anopa direction or directive ari yeka mayor would be arrested or not the council keeps on working number two macouncil workers haaistructure negovernment haasi macivil servants anotumwa necouncil council inorawa nemacouncillers and mayor ari executive in charge and again munoona kuti mapurisa anenge aripo pari kudemonstra dzimba idzi havasi mapurisa ehurumende havasi mapurisa enyika mapurisa ekanzuro ndo anenge aripo netsvimbo dzavo saka hatidi kutimonyeba nekuoda kungotamba politics nezvinhu zviri pachena